kurati zira kwe zimwe nengo zibatole ntuaka zi Republic Party panze pe shitoro chikuru cheti ya mpike mpeya hypermarket mulawayo kwa pinda mzuhari pili nasi wana wachimba uye wakabata zunyoro wazakasi ya nasi yana kusanga mfira zange zichishora nyeechi zivano pakupinza wanu mabasa seza kaiti kano zuro mapulisa ano zivira mirijonga azopindira akasunga wamwe wanu awashanu mwe mkuru mkuru wema purisa pabulawa Central Police Station uyango zidoma nesare kuti magara atinera kuti wanu ashanu wasungwa mshire mekura atizira uku wangewa chira atizira ava parikututunga nenyaye kuti parikitu warusarura kuchishaniswa nyaye rudzi pakupinza wanu basa kurikitu wanekamba ni ye TM Pick and Pay ii mwe mkuru mkuru wepa TM Pick and Pay hypermarket uyango zidoma nesare kuti namo inesu ati apana zanu kwanza kutawara pamsoro penyaye ii sezwa asinga bumizo kutawara nega tatuwe na u asimtezeru we mkuru we batore mtu waka zi Republic Party mzware prezi ya nguluwe wati zisine ine kusungwa kwa itu wawamwe wavu wacha indi ramberine kura tizira uku kusika zawari kunyunyuta nazo shaga ziriswa
wangaba sunga havo wata atlisi nungo chango konti ya chungo demonstrate against that grant money with who's unfair to the employee.
Mwe mgari we mvulawayo uyango zidoma nesari kuti amai moyo ashura kuratizira kwewe mtu wakazi uku achita hakuna maturo
wame wado kudemonstrate wado kuti iwo waka zingwa ne kampani aneo uti waka utati patikana waka zingwa ne kampani ungu enda kulepa kote azwiti sense kuti wa zingwa ne kampani osu waka political party kuti ikuta wa renya yako kuma ungu enda kulepa kana kuru kuti nya waka zingira is not straightforward kana utawinzi and ifungo kuti parishino chizi state kuti sema Zimbabwe tunotanga kutaura nezvemarudzi kuti chii ndezvekutaura zviya nokuti pane vanhu vanonzi mashona acho avo vakakura muno mubhuwai this is the only place they know is home saka muri kuti chii nevanhu ivavo and kune manzere anoshanda kuHarare saka are you saying kuti vari uko kuHarare mashona acho avadzinge kwavauza kuti ngavadzike kuno kuBulawayo here
mumwe zvemugari vadzika mainyoni vati nyaya yekusarura vanhu kuchishandiswa rudzi chinhu chakaipa zvikuru asi vashorawo nyaya yemhirizhonga nezuro chitoro cheTM Pick and Pay hypermarket chakavharwa nguva yekupedza basa isati yakwana sezvo vamwe vevairatidzira ava vakange vatanga kupotsera matombo kumapurisa anodzivirira mhirizhonga aichengetedza chitoro ichi pamwe nevashandi asi nhasi chitoro ichi chavhurwa semazuva ose zvisinei nekuratidzira nekusungwa kwaitwa vamwe vevange vachiratidzira ava ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishala.